Vamunanga kwa vanowe mkuru wezvikoro zvepamusoro zvose kana kuti chancellor vachange vari pachinoi University of Technology apo vanenge vachipfekedza nguwani kana kuti graduation kwevakapedza zvidzidzo zvavo. Sechave chigariro panenge pachishanya mutungamiri wenyika kune dzimwe nzvimbo munyika, mapurisa anga akapakatira zvombo akumobata jongwe muromo achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe adzingwa pedyo nechitoro chikuru chePick n Pay muchinoi, amai Lokadzia wazere mhaka vati vanzi vambomira basa kusvika mukuru aenda.
Avamboti chimbosuduka izvishoma munozodzoka kana graduation yake.
Amai vazvare mhaka vati apa ndipo pavanowana raramo yavo uye zvinorwadza.
Isusu ndopatowana napo vati atingapikisa kana vachinge vati sudurukai, tinosuduruka.
Mumwe anotengesa mabhandi nezvimwe achanoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu ati kwemazuva maviri aya vatarisana nenzara. Asi mumwe anotengesa mumigwagwa vamavhelasivhera vanoti hapana chakaipa kuchenesa guta kana kuchiuya muenzi mukuru.
Ndinotikwanisa kuti vamwe vachatotambudzika kunyange zvazvo zviri zvemazuva mashoma, asi kana ngasitorina mari muriwo achatoshaya muriwo.
Mutauro wekanzuru yechinoi vatichaona mulauzi vanoti mapurisa avo ari kungoita basa ravo semazuva ose.
Ichokwadi kuti maexercise atinogara tichingoaita nguva nenguva nekuona kuti vanhu vabva pakutengesera pasingatendere. Hatimire kuita basa nokuti pane occasion iri kwayo tagara tinongoita basa kuti vanhu vagare vari.
Mutauri wechimwe chikwata cheCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vapromise mukwananzi vanoti zviri kuita vamunangagwa ndizvo zvaingoita vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe.
Hapana mutauko watiri kuona pakati peutungamiri hweutongi hwavamugabe nevamugagwa. Tiri kuona kuti vese vanhu vanotya vanhu. Kwese kwavanoenda panofanira kuti pasungwe vanhu, pazvingwe vanhu kuti vadzarurire nzira vafambe. Zvinoratidza spiriti yeutongi kwete spiriti yeutungamiri. Asi chakanyanya kutinetsa isusu ndechekuti pari zvino zvinenge zvatowesi kupfuura nengo yavamugabe zvekushungurudzwa nekusungwa kwevanhu kana vamunangagwa vachinge vachishanyira nharaunda yavo yakasiyana siyana.
Asi mushandi mukuru pamuzinda webato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti kubviswa kwevanhu mumigwagwa kana mutungamiri wenyika achishanya zvine chekuita nekuchengetedzwa kwavo.
Saka pane matsano akawanda wanda nekachitariswa anosangana kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwevanhu vemunharaunda nezvimwe zvakawanda wanda zvinenge zvii. Izvi ndo zvinofanirwa kuti vanhu vangoziva kuti mukuru wenyika haasi munhu nje. Ndosaka achisharudzwa nenyika yose kureva kuti basa raanenge anaro hazisi basa. Saka semunhu anenge asina basa nje mafambiro ake nemachengetedzero ake haafanani nemunhu wese.
Vanhu vakawanda munyika vanorarama nekutengesa mumigwagwa sezvo munyika musina mabasa. Vamunangagwa vachavhurawo zviri pamutemo mahofisi ekushandira pakati pamwe nedzimba dzinogara vana vanenge vachidzidza pachikoro ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.